nyanzvi nyadzo upfumi dzekuyambira kuti Zimbabwe haizozokwanisa kuti upfumi hwayo hukure nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. Zesa yakazivisa kuti inenge yodzima magetsi kwemaava gumi nemaviri pazuva sezvo magwenya ayo asiri kushanda zvakanaka. Kambani inoti iri kuwana magetsi mashoma kubva kugwenya rinoshandisa marasha rehwange uye iri kugadzirisawo magwenya anoshandisa mvura kukariba. Magetsi ari kutengwawo nekambani iyi kubva kumozambique nesouth africa mashoma pane ari kudiwa. Mushure mekunge upfumi hwezimbabwe hwatatarika kwemakore maviri nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura uye chirwere checovid-19, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Nqube vakati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira zvakanyanya gore rino. Bhanga guru rinokweretesa mari reIMF rinotiwo kana zvinhu zvose zvakaringana upfumi hwezimbabwe huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutevedzeri wemutungamiri webato reNDC Alliance Vatendai Biti vanoti nyaya yemagetsi igangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu.
Mukatoona pamafigures avo nemaprojections kuwanda kweemizi nekukura kweemizi ndochinhu chavaidzo chichakontributa pataakuona manje kuti tanga dziri nhema nefiga yekuti 6.7% kungondotomoka kwevanhu vasinganete nekuisa hct pacrocodile. Energy inoafekta economy yevarima, vanoda magezi, munhu wese anoda magezi. So situation inoafekta economy, irrigation vemafektori vanda magetsi kuizvo mudzimba imomwe izvozvo tsunguri mudima.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vatendawo kuti magetsi anokwanisa kugwadamisa upfumi hwenyika.
Dambudziko hombe dambudziko riri kuita kuti mabhizinesi mazhinji ari kubva mulockdown. Zvino munorangarira kuti mwedzi uno raudzira kuda kutopinda pamwedzi makumi maviri nyika ino yanga ichineseka ichishungurudzwa nedenda ranetsa hosha yecovid-19. Saka nguva iyo yatiri kuibva kusumudzira tichi takuvhura mabhodha takusumudzira mabhizinesi ndokwaurakashwa kusangana neiyo hondo yerima iyi. Saka zvazvinoreva ndezvekuti makambani mazhinji haakwanisi kuramba zvichipinza vanhu mabasa iwo akamboshungurudzika nenyaya dzemalockdown. Iko zvino mabhesi abva atambira makambani ichingobva mulockdown yanga yakaoma. Mabhesi akabva ati kogogoipamusiwo mupatinaenda kuremba tifambe tese. Saka iyoyo hondo iyi iyo ndiri kushungurudza isusu vemabhizinesi panyaya yemaprofiti, panyaya yezvinotengeswa, panyaya yemabasa chavo chavo enyika.
Vachipawo pfungwa dzavo pakugadzirisa dambudziko iri vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vati
chekutanga mashandisiro atinoita magetsi mudzimba kana mumaindastri anofanira kunge achiratidza kuti magetsi akakosha zvakare anodhura. Panofanira kuti paite mamezhazi anenge achiitwa nehurumende anomanikidza vanhu kuti vachengetedze magetsi nemudzimba vanhu vachizivawo kuti maappliances akaita semamicrowave maelectric kettle nezvimwe zvakadaro ndo zvinomwesa magetsi. Asi pamusoro pezvo obviously panodiwa imwe investment inowani munyaya dzemagetsi kuti magetsi awande. Chimwe chinokwanisa kuitwa ndechekuti tinyatsoita basa rakasimba rasi kuti tipromote kuinvestment munyaya dzesolar nekuti mudzimba nemumaindastri pange paine maincentive ekuti vanhu vange vachiisa solar dzavo pamaindastri padzimba nedzimwe nzvimbo dzakadaro.
Nzvimbo dzinonzi dzakakosha dzakaita sezvipatara kunocheneswa mvura yekunwa uye kunzvimbo dzinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika ndiko kunonzi kuchawana magetsi nguva dzose. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa.